Wongu isu MDC takatiri kumusangano wemazuva matatu wakatanga musi weSaturday ukapera nhasi musi weMonday. Tanga tichikurukura senational executive ye party yedu inotungamirwa na President Tsvangirai pamwe chete neumwe utungamiri wanga uripo. Tanga tine zvinangwa zvakati kuti zvataka tichironga. Chekutanga tanga tichigadzirisa nyaya ye Congress yedu iri kuitika muna October pamwe chete ne 14th anniversary yedu iri kuitika kumasvingo. Chatati nyaya kutarisa ndechekuti tasvika papi neurongwa hweCongress. Chii chinodiwa uyezve kuti zvichafambiswa sei paCongress, uyezve kuti patichaita sarudzo dzedu paCongress zvinenge zvichimira sei. Saka tafara chaizvo nokuti macommittees anga achiita basa iroro aratidza kuti aita basa rakanaka chaizvo.
Pane kuchemawo kuri kuitwa pamusoro pebumbiro remitemo riri kunzi harisi kubatanidzwa nerebumbiro remitemo idzva riripo zvino. Mabata-batawo here nyaya?
Wongu tabata-bata nyaya iti chiti vana veZimbabwe vakavhota last year vachiti ivo vari kuda bumbiro remitemo idzva reZimbabwe. Asi bumbiro remutemo ravapo, hurumende haisi kuteedzera bumbiro iroro. Saka tichatanga kuratidzira, tichatanga kuita mabasa ekuti hurumende itange kugadzisa bumbiro iri, itange kutevedzera bumbiro sekutaurwa kwazvakaitwa nevana veZimbabwe.
Imiwo bumbiro rebato renyu, mabatawo here nyaya yebumbiro rebato renyu?
Hongu, isu seMDC zvatinoita gore rega rega ratinoita Congress, tinopa mukana kune vanhu vedu kuti vataure zvavanoda kuti zvigadziriswe pabumbiro remutemo wedu. Pakagadzirwa komiti inotungamirwa na Morgan Komichi yakatenderera ichibvunza pfungwa dzevanhu vana veMDC kuti vanoda kuti bato ravo rifambiswe zvakaita sei. Pfungwa idzodzo dzakauya, tiri kudziongorora, tiri kudzigadzirisa kuitira kuti titore pfungwa idzodzo todzigadzirisa mubumbiro medu. Zvatinoita kuMDC ndezvekuti tinoteedzera zvinoda mamembers edu varidzire musangano veMDC.
Izvo zvakabva kuvanhu izvi zvichaziviswa riini mubumbiro renyu?
Tawirirana kuti komiti yakaumbwa kuti iongorore zvinhu izvozvo ichagara pasi, uyezve tisati tasvika kuCongress yedu nesarudzo dzichaitika kuCongress bumbiro iri rinofanira kunge rabuda. Saka tiri kukararira kuti kubva pakutanga kwaSeptemba kusvika pakati paSeptemba tinofanira kunge tapedza kugadzirisa zviri kudiwa mubumbiro. Asi tikapedza kuongorora zvese zvakabva kuvanhu, tichazivisa nyika kuti vana veMDC vakati vanoda zvakati nezvakati nezvakati.